manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 9 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Matano atiri kutora ndekuti taendesa petition kuSADC tichazokupa hedu African Union nechidangwa chekuti vamunangagwa vagondi vagadzi kuita sachigaro veSADC ichazotonga nyaya yavo yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzina kufamba zvakanaka.
Bato rinopikisa re-TCCC roronga kunyorera kuSADC richikurudzira kuti sangano iri risapa usachigaro kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvo pachine gaka vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka.
Danho riri kuda kutorwa ne-TCCC rekuda kuti vaMnangagwa vasaitwe sachigaro weSADC idanho risina uchenjeri. Tinongoratidzika kuti ve-TCCC vari kurasika muimba yedenderedzwa.
Asi vezano PF vanoti danho riri kutorwa ne-TCCC kwangu yekutsvaga utano mugate. Islanders ne-Dynamos dzotatsurana nesvondo makunda neCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa re-Citizens Coalition for Change kana kuti TCCC rinoti rine urongwa hwekuenda kusangano reSADC nechikumbiro chekuti sangano iri risapa usachigaro kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvo pachine gakava rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Mutauriri weTCCC vaPromise Nkwananzi vanoti vachazivisawo sangano remubatanidzwa wenyika dzemuAfrica weAfrican Union nezvedanho ravo iri ravanenge vaita neSADC. TCCC iri kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Masangano akaongorora sarudzo akasiyana-siyana kusanganisira SADC neAfrican Union akaburitsawo magwaro anoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mukusiyana nezvenyaya iyi ngatinzwei vaMkwananzi vachitsanangura matano achatorwa nebato ravo.
Matano atiri kutora ndekuti taendesa petition kuSADC tichazokupa hedu African Union nechidangwa chekuti vamunangagwa vagondi vagadzwe kuita sachigaro veSADC ichazotonga nyaya yavo yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzina kufamba zvakanaka. Saka tiri kuti SADC inofanira kumbosvetuka vamunangagwa itsvage umwe mutungamiri angasanoita cheya nyaya yavamunangagwa ichiongororwa. Ndava SADC inofanira kuzotora decision panyaya yekuti maelections eZimbabwe haana kufamba zvakanaka. Hazvigoni kuti zviitwe izvi Mnangagwa ari chairman ari mutongi gava achizvitonga.
Imi sebato mune masimba here ekuti mungamisa urongwa hwekuti vaMnangagwa vasagadzwa usachigaro?
Isu sebato togona kunge tisina masimba ekumisa urongwa ihwohwo, asi tine mvumo yekuapproacha SADC tichionesa kuti honaika murume uyo haangagadzwi kuita chairman achizotonga nyaya yeZimbabwe ari yecheya zvakare. Saka tiri kuti umwe mutungamiri pavatungamiri 15 varipo veSADC anogona kusanogara kusvika nyaya yeZimbabwe yaongororwa yapera. Kana kuri kuti kubudikidzwe kuti kuitwa sarudzo itsva kuZimbabwe dzoitwa, anenge azobuda ari mutungamiri ipapo ndiye anozogona kugara ari sachigaro weSADC.
Iro sangano reSADC munoona richitambira here kurudziro yenyu kana chikumbiro chenyu chekuti vasagadza vaMnangagwa ichi?
sangano resadiki rinofanira kutambira petition yedu ndava zviri pamutemo kuti vanhu vakwanise kuapproacha sadiki kana vane kugununguna kwavainako vari kutsutsuma kwavainako zvinova ndo zvataita tatora matano ekuapproacha sadiki tichishandisa kodzero dzedu dzekudaro uyezve sadiki nemitemo inoratidza kuti yakanaka zvachose zvekuti katedzera zvakanaka zvinobuda zvakanaka haugoni kuti iwewe kuti uri mutongi gava uko ndo uri kutongwa hakuna zvakadaro saka vamunangagwa vagoro kuti vanogara sachigaro vesadhaki iyo ichizoongorora nyaya yesarudzo dzemuzimbabwe dzisina kufamba zvakanaka
takaonawo mapurisa achiburitsa magwaro ekuti imi vamukwananzi nevamwe vaviri muri kutsvagwa pakatoiswa mari inoita chiuru chemadhora kune vanenge vanongedza kwamuri mune urongwa here hwekuenda kunozviipira kumapurisa
kumapurisa takaenda kare tikaenda kumadzitare dzimhosva tikakliwa nhau dzese dzataipomerwa dzemanyepo iye zvino takatumira magweta edu akataura kuti hakuna masamanisa ariko anechekuita neni manyepo emapurisa anenge achingonyora mapepa achida kuti ndinyarare panyaya yechokwadi yandiri kutaura yekuti vanelson chamisa vakakunda vamunangagwa musarudzo dzakapfuura
avanga vari mutauriri weTCCC vapromisi mukwananzi vari parunhare nestudio 7 asi nhengo yezanu pf vachiongorora zvematongerwo enyika dr masimba mavhaza vanoti danho reTCCC iri rina maturo kunze kwekungoti rakanangana nekuda kunyadzisa mutungamiri wenyika pamwe nezimbabwe
danho riri kuda kutorwa neTCCC rekuda kuti vamunangagwa vasaitwe sachigaro wesadhiki idanho risina uchenjeri rinongoratidzika kuti veTCCC vari kurasika muimba yedenderedzwa
chii chinotariswa kuti mutungamiri wenyika anga achizogadzwa pausachigaro hwesadhiki
chekutanga ndechekuti kuita sachigaro wesadhiki hakusarudzwe hakuvhoterwe kunochinjanwa gore negore kana kuti wenyu mukana wasvika unoitwa usachigaro usachigaro wesadhiki hauitwe nekuti iwewe wakaitwa mutungamiri wenyika yako sei asi chinokosha kana chinotariswa pakuti uitwe sachigaro wesadhiki ndechekuti uri mutungamiriri wenyika here nyika yako inhengo yesadhiki here ndozvinotariswa kuti wakapinda sei paunhengo ipapo kana kuti pane vanofunga kuti wakapinda zvisina kururama handiyo nyaya inotariswa iyoyi saka apa kungorasikawo kungochemawo kuri kuita TCCC kwakutsvagawo utamugate vachiziva kuti hakuna kwavangahwana chokwadi ndechekutaiwa kuda kungonyangadza zita rezimbabwe nezita remutungamiriri wenyika yezimbabwe
asika dr mavhaza takaonawo iyo sadhiki echitaurawo kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka chii chingavatadzisa kuti vange vachitambira petisheni iri kutaurwa kana chikumbiro cheTCCC ichi
sadhiki haina kana nepamwe chete zvayo payakasoropodza sarudzo yakabuda muzimbabwe sadhiki yakangotaura kuti iyo pasarudzo yakaitwa muzimbabwe pane kusafamba kwakanaka kwavakaona semafungiro avo avamumba vanga vakamirira kanavakati vanga vari sachigaro vaongorori vesarudzo saka kuongororwa kwesarudzo hakureve kuti sarudzo inobva yabviswa kana kuti sarudzo inobva yashandurwa kwetwa itsva aehwa aringori maongorori vakangoonawo sekuona kwavo vakaonawo semafungiro avo asi mafungiro avo haana chaanokwanisa kutiita haana chaanokwanisa kushandira pazimbabwe haana chaanokwanisa kuchinja pamamiriro ematongerwo enyika yezimbabwe
vanga vari nhengo yezanu pf vachiongorora zvematongerwo enyika dr masimba mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 vanga vari chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzakanangana nevakaremara uye vakambovemeya veguta rebulawayo dr joshua malinga vashaya dr malinga vanonzi vakashaya nezuro manheru vari kumba kwavo kurichmond kubulawayo vanga vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 ekuberekwa dr malinga vaiva nembiri yekurwira kodzero dzevakaremara muzimbabwe mukuzeya nezvenyaya iyi taboka ncube westudio 7 ataura navajoseph ngomazana vesangano rinomirira vagari vemubulawayo reulawayo progressive residence association
saba data malinya vanga vamirimi kaizvo murimi kwaarume kai kuti kana tichiya tarifa nharondo yavo vanga vari vanhu vakazvipira kumira kumirira vanhu vanenge madisabled kumirira vanhu kukonzerere madisabled kumirira vanhu vezimbabwe kuti chero wakaita sei chiri chisingakwanisi kufamba chisingakwanisi kutaura uri munhu wezimbabwe unofanana nemunhu wese wezimbabwe
tichitarisa mabasa avakabata tichitarisa zvikuru kubulawayo ndezvipi zvamuchavarangarira nazvo
baba malinya dr malinya vachisva malinya tinovarangarira vachip executive meya between 1993 vakasevha tripend zvavo vaisevenza tisingaoni kuti munhu anokamba nawese vaisevenza vatingasarudzi kuti munhu werudzi tinovarangarira nenge yacho kuti vakasevenza semunhu oga semunhu anongofanana vadaisevenza cross the country vaisevenza cross Bulawayo vatisevenza semunhu just imagine executive meya mumaripa wetu tikatimurangarira kuti basa ravaitaro hatingasvika rikanyana
chii chingadzidzwa nevechidiki kubva muupenyu hwava malinga
vachiri chidiki vanofanira kudzidza kuteerera mirongo yavada malinga nai kuti baba malinga vanga vasingafarwi titi vechidiki vasakukure tisinazvo vatinokura tite sezvo zvaita vamalinga nezvo zvakare vanofanira kuti vechidiki tifambe tipinde mudzimba tipinde mudzimba titarise madisabled tivataure kuti vanongofarana nekuti tisina disabled tirangira nezvaita nababa malinga vanga vasingafarwi
Avanga vari mutauriri wesangano rinomirira vagari vemubulawayo rebulawayo Progressive Residents Association vangomazana vachitaura parunhare vari kubulawayo kwakare naTaboka Ncube weStudio 7. Zvichakadaro, vakavamba bato rinopikisa muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi vaShaya. Sangano renhaure Reuters rinoti mashoko ekushaya kwavo adziviswa nehofisi yemutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vabutelezi vakambove gurukota rezvemukati menyika kwematemu maviri mushure mekunge bato ravo rasiyana nekunetsana kwaraiita nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumira mashoko avo ekuchema pamwe nekunyaradza zvichitevera kushaya kwavabutelezi. Vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Vanhu vabva kumapoka akasiyana siyana kunyanya verudzi rwendevele vaungana nhasi muguta rebulawayo vachicherechedza zuva rekushaya kwamambo muzilikazi iro rinocherechedzwa gore negore. Vanhu vanga vakapfeka nhembe nezvimwe zvipfeko zvorudzi rwemandevele vachiimba nekutamba. Zuva iri rakacherechedzwa muno muAmerica nemuvhuro musi wa4 Gunyana uye riri kutarisirwa kucherechedzwa kuUnited Kingdom musi wa23 Gunyana. Mambo Muzilikazi vakashaya musi wa9 Gunyana 1868 pedyo neBulawayo mudunhu reMateveleland. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa muguta reMarrakesh kuMorocco mushure mekundengendeka kwenyika wadarika chiuru chimwe chete kana kuti 1000. Izvi zvaziviswa nhasi nehurumende yenyika iyi. Dzimba dzakawanda dzinonzi dzakaparadzwa mukundengendenga kunonzi kwaive neuremu hwe 6.8 magnitude. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Mushanganya uye weStudio 7.
ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Edith Matsango avo vari kurarama ivo neurema uyezve vachirwira kodzero dzevamwe vane urema. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mukatitsananguriro here nhoroondo yeupenyu hwenyu?
Makadii Vatikani, ndiri mukadzi ane makore 31. Ndakazvarwa ndisinganyatsoona yatingati pachirungu partially sighted nekukura kusaona kwangu kwaita kuchiderera. Ndakazoguma kuona makore ra2012 mushure mekunge ndasununguka mwana wangu wekutanga. So ndiri mubereki mumwe chete anorarama nemwana wake 1. Ndinoshanda pacompany inoitwa Zimoko muZimbabwe. Panguva imwe chete ndiri murwiri wekodzero dzevakaremara muZimbabwe. Ndirizve mutambi wemadrama yatingati pachirungu in the acting industry.
Zviri nyore here kuita zvese zvamataura izvi? Munenge muchizviita sei?
Kuva nyore zvinokwanisika, asi zvinotoda kuti unge uchibatsiridzwa nevawakagarisana navo, hama, even vanhu vemunharaunda neavo vauchazenge uchishandidzana navo. So mukushanda kwangu inini ndiri receptionist paZimoko, ndiri pamain switchboard. Zimoko inozikanwa iri kambani yakakura zvisingaite, ndine maofisi andinomanaja anenge 50 or 60, ane mafoni andinotambira nevanhu vandinotambira nezvakawanda zvandinoita ipapo. Saka ndinobatsiridzwa nemasoftwares andinoshandisa. Palaptop yangu ndinoshandisa inonzi Jaws, ivoice kana kuti inzwi rinenge richindiverengera zvese zvakanyorwa pascreen yelaptop. Foni yangu ndinoshandisa inonzi TalkBack, riri izwi zvakare rinoshanda kundiverengera zvese zvakanyorwa pafoni. So ndichishandisa masoftwares aya zvinondirerukira kuti ndikwanise kutaipa, kunyora tsamba dzepabasa, kunyora maemails ndichiendesa kune vamwe vanhu, kugashirawo maemails ndichiverenga ndichiita zviri kuda kuitwa pabasa. So nekuda kwemasoftwares aya basa rangu rinenge riri nyore.
Mataura zvakare kuti muri murwiri wekodzero dzevanorarama neurema, munozvifambisa sei?
Pakuva murwiri wekodzero dzevakaremara, ndinotangira kwatinoraramira kunova nharaunda yatinogara. Ndinoita kuti vakawanda vanzwisise kuti chii chinonzi kuremara. Kana tichitaura zvemunhu akaremara, tiri kutaura munhu anokwanisa kuita chii. Isu sevamwe vasina kuremara munharaunda tingabatsirana sei? Tochizobva kumacommunities toenda even kunyange munyaya dzemashandiro, tingawana sei mabasa sevanhu vakaremara? Tingakwanisa sei kuenda kuzvikoro sevanhu vakaremara? Tingaita sei zvinhu zvese zvinongoitwawo nevasina kuremara kunze uku kuti upenyu hwedu huende mberi?
Mungati muri kuwana rutsigiro rwakakwana here kubva kuhurumende kana kuvagariwo vanogara munharaunda dzakambosiyana siyana?
Rutsigiro ruripo, asi tichine basa rakati kurei nekuti vakawanda havasati vava nekunyatsonzwisisa kuti chii chinonzi kuremara. Patinoona munhu akaremara, tinofanira kuona chii, tinofanira kumubatsira sei? Izvi zviri kukonzerwa nekuti hatisi kunyatsa kuwana rutsigiro wakakwana kubva kuhurumende kuti tikwanise kunge tichiendesa basa iri mberi. Asi tiri kuzama kuti tinge tichibatsirana nehurumende, asi hapachine basa.
Kana paine vamwe vakateerera vangada kushanda nemi, munowanikwa kupi?
Ini ndinogara muguta reHarare, Goma. Ndinowanika paFacebook, ndiripo ndakanzi Edith Matsango. Ndine rimwe Facebook page randinoshandisa ndichiita zveacting rakanzi Queen Ed, and then paTwitter ndiripo Queen Ed, paInstagram ndiripo Edith Matsango as well.
Kune vamwewo vari kurarama neurema, mungavatichii mazwi eshingiso nyanya madzimai?
Mazwi eshingiso anokada kupa kune mamwe madzimai akaremara ndekuti tisa jitari sila pasi tisa utisa wana kutisi unge zizotaka remara aticha kwanisa kuita jumejinu kuzoku mikana iriku jukuita jiriku urumende ine jairu kuieta ukuita kutibasira nivaka remara so mikana iriku yoyonga tisha ndisei chumone kurizitila mwuzidu tora lama use bangwe vangu vise basina kuremara kuzoku
ai wango edu ndiyo ya itashanji ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndini mu Washington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuro navalibiwe nimoyo avanogara pedyo nechivakwa cheUsindiso muJohannesburg South Africa chakabata moto chakauraya vanhu makafira vanhu akawanda vanodarika makumi manomwe kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe.
Takaona zvakaitika, takaona pano moto papa zvizivi kudzafamba sei. Ei, takaona zvakawanda shamwarizi. Ei, ei, zvizivi kudzafamba sei. Takaona chete vanhu vachichema, vachichema. Takundotarisa takaona kuti sei kaone moto, asi zvizivi zvakatanga sei, ndiani akatanga basi vane something yakaitika ipapo.
Dzakanga dziri nguva iyi dzakaitika moto.
Ei, hazvisi papa yakatanga basi, nekuma past 3 to 5 ipapo. Pakuseri.
Ndo pamaka mhanya wokunoona.
Ei.
Makakwanisawo here kubatsira kuburitsa vanhu vakanga vavharirwa mudzimba idzi nemoto?
Zvasikaiti kuti ubatsire munhu papapi because kwakona zvara moto kwese kwasikaiti kuti mubatsire munhu. Vamwe vanhu vakaita chijamba nechijambu rioni ndivo vakazama kuti ndivabatsire 1-1 but hei vamwe vari mukati hai zvasikaiti.
Totarisawo maamburenzi nevanodzima moto vakauyawo paine nguva here yekuti vakakwanisawo kununura vamwe?
Hai bakauya lese, bakauya lese, 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 lese. Nekuti mumwe mai akasiya vana mukati papa vana vari 2 uri anobva uku kukai uku. So akabvama kuti apinde kundotora vana vake obva apfira vese ipapo. So hai ambulance akauya lese, 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 mafabricate akazouya lese.
Saka munofunga kuti dai ambulance kana kuti vefire brigade vakakasika kuuya vanhu vaifa vaiita vashoma?
Ndiyo chokwadi. Handinoziva kuti mafire brigade handizivi kuti mutemo rebut handinoziva kuti panapa tiri kugara musouth office zvifamba sei. Vanhu vemakunze it's a big problem. Ibvi vakazama kufola ambulance fire brigade notora nguva vanoziva kuti bidding iyi nei inogara vanhu vari kubva kunze so at fast vanhu vacho bona. Tapozitara chokwati hai hai havai zvinhu zveserious hatizivi kuti vari kutarisa vanhu sei vari kutanga kuti muka or what ona.
Pane vamunozivawo here vakashayikira mutsaona iyoyi vaibva kuZimbabwe?
Mumwe mai akabuda izvozvo nevana vake vari 2 akaenda kumusha kukai vari 3 vana 2 nemai 3 vatoenda izvozvo zvitaura sova vatobuda vatoenda kumusha. Vakafira ikapo nevana vake ndoziva ava 3 handizivi vamwe sazvo because ndandaenda ikoko kunomunamato from all this week ndozoiva ava 3 ndovaziva kuti vatoenda musha izvozvo.
Saka makanzwoimi kuti pakafa vangani vekuZimbabwe vakatsva patsaona iyoyi?
VekuZimbabwe because government iri kuti vamai vazivi kuti ndiani handiti vanhu vabati vaparara ipapo vapera.
Ko mune vamunozivawo vakakuwara here uye vari kuwana rubatsiro here?
Iko zvino hasati ndavaona because tiri busy kutsvaka hama zvedu ipapo vamwe hativavoni vamwe dziri pane pakafira ipapo hativizi.
Tinonzwa kuti nzvimbo iyi yaigara vekunze vaigarapo zvisiri pamutemo. Zvii zvamungataurawo kune vamwe vanobva kunze kusanganisira vekuZimbabwe panyaya yekuti vange vachigarawo munzvimbo dzakachengetedzeka dzisina njodzi?
Kune vanhu vakaarikisita mabhidhi handisi so yakachipa haina maintenance but yakachipa zvasiya kwakavhara vanhu muZimbabwenzi Malawenzi South Africans vari ipo ipapo varipo pano every month vanokolekta marendirendirendirendirend madzinoziva munhu ukati ivha ipapo hadi vanhu varoenda kugara free handiona vamwe vanhu havati kubhadhara rendi zvasiya kuora kwakaitika tsaona iyoyo zvakachera kuchipa kuchipa zviyo big thing.
Vakahijeka mabuilding ava ndevekunyika ipi? Vemusouth Africa imomo vekuZimbabwe vekune dzimwe nyika?
Ndevekusouth Africa. na South Africans juga baru aja. Ibu baru aja ke Madrid naya. Nama sih tapi kau tadi tuh kita orang wasi. Ibu South Africans. Na South Africans tadi mau sih aku tuh baru itu mah foreign asli kita orang cete aku tuh nasi. Elong itu foreign asli baru gue enggan sih. Asi ma South African ndivo vakaiti kama tichi ngaya.
Imiwo shoko ramungasirawo vana veZimbabwe vari mu South Africa ndere kuti nhasi.
Eh handiti kuona kuti kumusha vakaoma, iko kusaka kuti vakaoma. So adizivi kuti ndikati chi. Because vakaoma kwese kumusha nekuti vakaoma. So takatemba mwari chete kuti akatapira chete. Because aiwa, iko zvino South Africa zvino kwakaoma. Kumusha kwakaoma. So eh munhu nemuno fana kuona kuti akaita sei, uona.
Saka imi mune mhuri yenyu ikoko here kana kuti muri mega?
No ndikugara nemhuri yangu pa.
Saka pamugere pakanaka here zvekuti hamungatarisiro njodzi imwe chete sei yakaitika pausindizo.
Ani ndikandogara ku right 100%. Ndikubatara renti everything is updated. Ndikubatara renti haya kuna njodzi kuyaitika. Uwe mabidi vacheka ndi problem kuti handiti kwakazara vanhu all over. Pasi ndekukwesa kwasi exit anytime kugona kupasa ndi.
Vali Bion Moyo chizvaro cheZimbabwe vachitaura vari parunare muSouth Africa Johannesburg muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, nzira dzose dzichange dzakananga kuBarberfield Stadium mangwana kumutambo mukuru weCasolaga Premier Soccer League pakati pezvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika Dynamos neHighlanders. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri vezvikwata zviviri izvi vatove muguta reBulawayo kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana vakamirira mutambo mukuru uyu. Mutsigiri weDynamos vatino Tanyara vanoti vatononokerwa nekuti mitambo yakadai inovanakidza zvikuru.
No mazemu anotinakidzawo kuita Dynamos Rekets United Dynamos Highlanders. No magemu atinenge takataura kuti hai chata chata.
Mutambo uyu wauya panguva iyo zvikwata zviviri izvi zviri kubaka moto. Kunyange hazvo Highlanders yakambotatarika pamitambo yayo miviri yadarika, vatsigiri vemutambo uyu vanofarira kutarisira nhabvu yemhando yepamusoro. Highlanders iri muhasha mushure mekubviswa pamusoro petafura nhasi nengezi iyo yarovamanika Diamonds 1-0 Baobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemaviri, point imwe chete pamusoro peBoso iyo ine mapoints makumi mana nerimwe chete. Asi Dimbare haisi kuita zvekutamba. Kubvira musi uyo Genesis Mangombe akatambidzwa basa reurayiridzi achitsiva Herbert Maruwa. Dynamos yacho yakangosiyiwa nengezi nemapoints matanhatu kwasara mitambo gumi nemitatu kuti makundano aya apere. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaJohanis Mutisi vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti unonetsa kuduma kuti anokunda ndiani.
Boraka area ti matimu ese ari kutamba saka kuti tizive kuti tinohwinaka pakaoma vese vari kutamba ende vese vari kutambira kuhwina futi hapana kudauza.
Asi mutsigiri weHighlanders vaSimbai Mahachi vanoti vari kudarika paDimbare apa nekudzokera pamusoro petafura.
Aiwa chikwata chiripo ichi chakarongwa na kochi wedu vatina aiwa chikumbe chatirangaridza nguva yedu yana Titus Majora anadhumisa ninguruve aiwa izvozvo tinofunga kuti aiwa atayepedza zvese tinotora mukomboi.
Mitambo nhasi yanga yakatifararira kumativi mana ese enyika kusanganisira oyo watambwa Mandava Stadium umo Capes United yarohwa 2-1 neFC Platinum. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kure zvikuru nekusvika pakurwira mukombe sezvo iri pasi pengezi nemapoints manomwe. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Chicken Inn 1 Blue Chips 1 Black Rhinos 1 Triangle 1 ZPC Kariba 1 Herentals 0 Green Fuel 1 Shesham 0. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira yakadai: Wange vs Simba Bora, Yada vs Cranbourne Bullets, Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, gai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCCC roronga kuenda kuSADC kuti inge ichimisa kupa usachigaro kumutungamiri wenyika vaMasana Munangagwa kusvika nyaya makakatanwa esarudzo yagadziriswa. Islanders neDynamos dzotsatsurana mangwana kuBaba Fields kuBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwina Prasidis Jeremiah.
Soko hizika atisenda baku VOA Ndebele.